Maonero aya akabuda nezuro pamusangano wekuziya mamiriro akaita kodzero yekutaura kweruzhinji pasina kumbonyikidzwa pamwe nemabasa ekutorwa kwenhau munyika dzemuAfrica uyo uri kuitwa muguta remaseru muLesotho. Vachitaura pamusangano uyu chipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwevatapi venhau musangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO muzvare Lydia Gachungi vakati pane vatori venhau vanosvika makumi mashanu nemumwe vakaurayiwa vari pabasa munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Muzvare Gachungi vakati panorayiwa kana kushungurudzwa vatori venhau kashoma kuti nyaya idzi dziferefetwe zvizere kuitira kuti vanenge vaita izvi varangwe vachiti maitiro akadai anokanganisa kuchengetedzwa kwevatapi venhau.
It's only one case that you may find out of every 10 that is investigated, and this is a very worrying trend.
Unogona kuwana kuti nyaya imwe chete pagumi ndo inoferefetwa. Izvi zvinoodza mwoyo nekuti zvinenge zvichiitawa kuti vanhu vanopara mhosva idzi havarangwe. Ende izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu varambe vachipara mhosva idzi nekuti vanenge vachinyatsokuziva kuti hapana chinoitika kwavari.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect amai Abigail Gamanya vakati panyaya dzekuchengetedzeka pabasa kwevatori venhau zvakakoshawo zvikuru kuti kutariswe matambudziko anosangana nevanhukadzi vanoita basa rekutora nhau.
Tiri kuonawo kuti madzimai haana kuchengetedzeka pamabasa avo. Tinoona kuti pane maviolations akati oo nemhirizhonga ine tika kana tiri mumabasa edu zvekuti vakadzi havafile havafile safe. Pachirungu inonzi sexual harassment and abuse tiri kuiwana kune vamwe vedu vechirume vatoshanda navo kana kuti avo vatinenge tichienda unotapira nhau kubva kwavari kana avo vatinoti maclients vanokwanisa kunge vachitipa maadvets kana nechii.
Muzvare Gachungi vakabvumirana nemaonero aya vachiti ongororo yesangano reUNESCO inoratidza kuti kushungurudzwa kwevatapi venhau vechikadzi munyika dzemuAfrica kuri kuwedzera.
Worst bit is the fact that even our own media houses have not put in place some mechanism to protect the female journalists.
Chino chinonetsa ndechekuti vemakambani ekutapa nhau havana mitemo iripo yakajeka inobatsira kuchengetedzwa kwevatapi venhau vechikadzi. Vanenge vanofunga kuti kushungurudzwa kana matambudziko anosangana nevatapi venhau vechikadzi akafanana nematambudziko anosangana nevatapi venhau vechirume, asi izvi hazvisizvo.
Vakaudza Studio 7 kuti ongororo yeUNESCO inoratidza kuti pane nyika makumi maviri neina dzemuAfrica dzaine mutemo wakajeka weaccess to information unokurudzira kuti hurumende pamwe nemapazi adzo, makambani kana masangano akasiyana-siyana abudise pachena zvaanoita. Asi vakati dzimwe nguva kuve nemitemo yakadaro hakunyatsobatsira mumabasa ezvokutapwa kwenhau sezvinotarisirwa. Sachigaro weSouthern Africa Editors Forum, SAEF, uye vari nhengo yekomiti yeThe African Editors Forum, TAEF, iyo yakaronga musangano uyu, vaWilly Mponda, vakati sangano ravo rakaona zvakakodzera kuita musangano wakadai sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemabasa ekutapwa kwenhau uye kodzero dzekutaura kweveruzhinji pasina kumbonyikidzwa munyika dzemuAfrica.
Tikuona kuti nyaya dzefreedom of expression vatongi vedu munyika zhinji havazi kunyasa kudzikoshesa, asi chinhu chiri muconstitution nenyika dzakawanda. Saka tati tigare pasi tione kuti tingaita sei kuti titaurirane nevakuru vedu vemunyika dzose dzemuAfrica kuti tichinje maitiro aari kuita, nekuti kuva mutapi wenhau hazvirevi kuti imhosva.
Musangano wekuLesotho uri kuitwa panguva iyo vanorwira kodzero dzevatori venhau muZimbabwe vari kukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yeAccess to Information and Protection of Privacy Act pamwe neweCriminal Law Codification and Reform Act zvichitevera kuvandudzwa kwemumwe mutemo wePublic Order and Security Act uyo wave kunzi Maintenance of Public Order Act. Musangano uyu uri kupindwa nevapepeti venhau, vatori venhau pamwe nevemasangano akazvimirira anotsigira mabasa ekuburitswa kwenhau pasina kumbonyikidzwa kwevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muMaseru kuLesotho, ndini Taura Ishava.